zvingafambisa nyika chidero here, kana kuti isu tagara tinoziva kuti mvura iri kushayikwa muna Harare, kana kuti kana ichiuya icho inouya yakasvimba, siwa iri kuflowa ichiinda, zviri kuitwa naminista zvinhu zvakanaka, asi zvaidero zvakaitwa kare tisina kumbosvika padanho ratiri rokuti taakushandisa mari yakawanda kudarika yataidero takashandisa tichigadziridza maproblems asati asvika pakuzouraya vanhu.
Munoona here vemamwe makambani vachiuyawo kuti vazobatsirana nechikumbiro chaminista ichi?
Ndinoona makambani mazhinji achizviita, asi nokuda kwamasanctions atiinawo neamerica vanogona kuzviita vakavanda vasingadi zvavo kupembedzwa sezvaita econet, kana kuti vasinawo mari yakawanda seeconet yapembedzwa ya10 million, asi business community nokuti ndio vanhu vanoafektiwa kavanoda macustomer anenge ari healthy, macustomer anenge aine mari.
Ndotarisawo vamwe vanga vachitaurawo vari kumativi vachiti hurumende inenge iri kuzvinyanya kuti zvinhu zvavanoona sezvisina kukoshera nyika ndokwavanomanyira kuisa mari pazvinhu zvakakosha seupenyu kudai, vochiti vanhu tokumbirawo tiite konde konde. Ameno, munoaonawo sei mashoko aya?
Mashoko andinobvumirana nawo chaizvo ivoro kuti hurumende nemusangano wezanupiefu vanhu vagara kwenguva yakareba 37-38 years vachingospenda zvakanyanyanyanya, kana kubva kuhurumende hombe yazoitwawo doko iyi yamaminista. Saka maitiro avo iwayo anenge achiripo kuti kuflasha motikari dzamamp dzamadzishe dzose ukuku nyika ichiita problem yemvura naana korera iyo. Saka itsika iyoyi inofanira kupera kuti hurumende ngaisanyanye kuspenda mari yakawanda.